Panguva yehurumende pamwe nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vari kuti mari yemunyika yeZIG yakwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika, Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat yakazivisa kuti kukwira kwemitengo yezvinhu pamwedzi mumari yemunyika kana kuti inflation yepamwedzi yave kutanga zvekuita chamuramba mhuru. Mumashoko akaburitswa neZimstat nezuro, mitengo yezvinhu mumwedzi uno wanyamavhuvhu kana kuti inflation inonzi yakakwira nezvikamu 0.5% kubva pazvikamu minus 0.1% mumwedzi wachikunguru. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu uku kuri kukonzerwa nekuderera kwesimba remari yemunyika pamwe nekukwira kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari.
Saka maauthorities anofanira kumake sure kuti vanostabilize ispenya exchange rate. Ndokunyaya yabva pressure ikoko on mitengo yezvinhu. Exchange rate yakaderera. Zvinoaffecta makosti ekuimporta, zvinoaffecta makosti ekugadzira zvinhu, makosti ekuprovida maservices. Saka zvinoita mitengo ikwire. Saka tinofanira kumake sure kuti tastabilize exchange rate. Kuza asandi nyore, isipatakarasa kuti demand yemayusa iroramba yakakwira.
Izvi zvinotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira kambani yeFinks muzvare Happiness Dzengeni, avanoti kushaya simba kwemari yemunyika zvikuru kumusika mutema ndiko kwave kusunda kukwira kwemitengo yezvinhu uku.
Exchange rate kana kuti value yeZIG pamusika mutema alternative market yakakwira. Takafamba kubva pareti ra1920 ezvinoizvi reti rapa 2425. Izvi zvinoita kuti inflation ikwire nekuda kwedevaluation inenge ichiitika on the currency.
Muzvare Zengeni vanotiwo mitengo yezvinhu mumadhora ekuAmerica yave kukwirawo zvichikonzerwa nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika mupasi rose. Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha, vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu munyika zvinhu zvinotarisirwa nekuda kwekuti vemabhizimusi vazhinji vari kuwana mari yekunze voga sezvo hurumende isiri kukwanisa kuvawanisa mari yavanoda.
Zvikare pane zvakawanda zviri kuvhiringa mabhizimusi vachiruza mari, zvakaita sokushayikwa kuri kuita magetsi kunozoita kuti mvura inge ichishayikwa zvekare. Saka zvinoitika ndezvekuti pose panoruza vamabhizimusi mari vanotoiwana nokukwidza zvinhu muzvitoro zvavo.
Asi iko kukwira kwemitengo yezvinhu uku kunokanganisawo zvakadii raramo yeveruzhinji. Muzvare Zengeni vanodzoka vachiti
izvi zvine impact nokuda kwekuti takushandisa mari yakawanda kuti tive tinotenga chikafu nemaservices muekonomi, zvinokwadza homwe dzedu as individuals.
ZimStat yakati mitengo yezvinhu zvinotengeswa zviri mumadhora ekuAmerica yakakwirawo ne 0.3% mumwedzi wanyamavhuvhu, ukuwo inflation yepagore mumwedzi wanyamavhuvhu mumadhora ekuAmerica yanga iri pazvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 3.7%. Kukwira kwemitengo yezvinhu uku kunonzi neZimStat kwakanyanya kukonzerwa nekukwira kwemitengo yezvekudya pamwe nezvinwiwa zvisingadhake.